Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo mbudzi 18 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti bato ravo riri kugadzirira kuratidzira mwedzi uno, vachiti vakagadzirira kutungamira kuratidzira uku. Rimwe sangano revagari vemuHarare reHarare Residents Trust rinoti kanzuro yeHarare haina hanya nekunzwa upfungwa dzevagari isati yaparura zvirongwa zvekugadzirisa guta. Tichakupai zviri kubva kuvagari vekwaMutoko kumashonaland East, uko Voice of America yakabatana nemedia center yakaita musangano nevagari svondo rapera. Chikwata chenhabvu chemaWarriors chotarisana nekupinda mafinari emakwikwi eAfrica Cup of Nations kana chakabudirira pamutambo wacho neLiberia uri kutambwa manherano kuLiberia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti bato ravo riri kugadzirira kuratidzira mwedzi uno, vachiti vakagadzirira kutungamira kuratidzira uku. Vachitaura nhasi kumomo yevanhu muchinoi, vachamisa vati vakagadzirira kutungamira kuratidzira uku sezvo kuratidzira iri kodzero yebato ravo uye rezvizvarwa zveZimbabwe nyika yose. Vachamisa vatiwo chiri kushamisa muhurumende nemubato reZANU-PF kufunga kuti dambudziko munyika ndavachamisa vachisiya dambudziko rekushayikwa kwemari, urombo, kushaya zvekudya pamwe nekushayikwa kwemabasa. Vachamisa vashoropodzawo mauto ayo vanoti anoramba kuti haana kuuraya vanhu musi wa1 Nyamavhuvhu, asi zviri pachena kuti vakaonekwa vachipfuura vanhu. Vanoti masoja anofanirwa kusiya tsika yavo yekutsigira mapato ezvematongerwo enyika. Pabvunzwa murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya kuti kuratidzira kuchaitwa riini, vachibaya vati kuratidzira kuri kuitwa mwedzi uno sezvo vave kuzivikanwa nekuratidzira. Mumwe mugari wemuchinoi ari mutsigiri weMDC vaGilbert Rangai atiwo akagadzirira kuratidzira chero nguva. Kunyange hazvo vachamisa vari kuti havatsigiri vanhu vanoratidzira vachiita zvemhirizhonga. Mumwe mugari wemuchinoi asina kuda kudomwa nezita rake ashoropodzawo mashoko avachamisa aya achiti anoona sekunge asingavaki nyika. Gurukota rezvemukati menyika vakaine matema vakayambira kuti hurumende ichatora matano kune vanenge vachiratidzira zvisiri pamutemo vachikanganisa runyararo rwenyika. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kumapurisa panyaya iyi.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 nepfenyuro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa, muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Harare musi wa21 mbudzi, Gwanda musi wa26 mbudzi, Lupane musi wa28 mbudzi, Toguma neBulawayo musi wa30 mbudzi. Sanganai neni Prasedes Jeremiah munzvimbo idzi.
taterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyadzi riri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Vamwe vagari vekwa mutoko mudunhu remashonaland east vakapinda musangano wakaitwa ne VOA yakabatana ne media center nechitatu chapfuura vari kukurudzira hurumende kuti itore matano ekusimudzira mararamiro avo. Nasi taita mumwe mukana wekuti tinge tichiisa mubvunzo wakabvunzwa nemumwe akapindawo mumusangano uyu achibvunza vaive kanzura vedunhu vashemukativu. Pamwewo nemumwe akapinda musangano uyu achibatawo nyaya dzecheuviri dzinobva mumari iri kuwanikwa mumatombo ari kucherwa mudunhu iri eBlack Granite. Chirongwa ichi chaikokerwa nemukuru wemedia center vaErnest Mudzengi. Ngatinzwei kubva kuhurukuro idzi.
Ine ndinotenda nevanhu vakaronga hurongwa hwekuti tisangane panapa. Ndochinhu chokutanga. Ini ndinozvitendai kativi. Ndakarwa hondo ndiri mujiba. Kupera kwakaita hondo ndainzi muchazowana huchine mukaka. Asi iye zvino izvi taakutotamba nhamo imwe yakaipisisa. Vana vedu vatakabereka 1980 tabva muhondo. Nanhasi hakwana pavanoshanda. Basaro nderekuita maricho. Vana vatakaendesa kuyunivhesiti mhombe dzakapera tichiti vana ivavo vadzidze tichinzi mwana kana adzidza achazokubatsirai ende ndiye achazoita kuti upenyu hwenyu husimukire. Zvakatoti dzikisa pasi nokuti abva kuyunivhesiti ikoko hakuna kwaakashanda. Nanhasi ari kutodoko sadza rinobva mumba mangu inini. Taifungidzira kuti kurwa kwatakaita hondo tichagara zvakanaka. Dai taiziva kuti tichazogara magariro atiinawo pari zvino kana kuhondo kwacho dai tisina kuenda.
Ndinoitwa Geoffrey Chigwerewe. Ndiri murimi anorima foja.
Chichemo chandiri kutaura kuna purezidendi ngaambotange kufamba nehelikopta straight zvimwe zvese ngaambosiye achiongorora kuona kuti minda iri kurimwa here. Minda yese haicharimwe. Vanhu vese vagara asi varipo vanoda kurima. Unondonzi munda wangu. Munda wangu anomombe hachisitapo dzinozvikoko vaanofudzira pa inonzi ndopangu. Ngatichiendei manji koshoti kotambira. Iyeye ari kutambira munda ndiye akutakura futi chitsaga chokuenda kutambira chomombe dzee dzaira munda macho muyomu. Munda macho mamera manyara. Saka hurumende iri kurasika nokuti vanongoita zvinhu vari muofisi havaendeba kuground kuona iye pachezvacho. Tine tinombozwa kunzi Smith aisimuka nomota nonhendike nomota yacho achiuya kumuzukuru wake uko kwaChristopher uko kuvillage 3 achiongorora mamiriro aiita minda. Saka kurima is very very poor. Hapana kwatiri tenda bakadza kusimudza nyaya yokurima.
Ndonzi Nicholas Katifu ndakamirirawo Peace Initiative Forum. Niri wangu mubvunzo wandoda kubvunza kuna former kanzira wakatifu. Mubvunzo wangu uri kutiwo zvamunema muri mukanzuro meeting mchita misangano maagenda zvakaita sei aya aitaurwa zvakanyanya zvakaita sei akaita sei aya matombo edi aya uye paiwa nenharo here dzekukakavadzana pakakasimba mukati menyu mumusangano iwoyo uye kuona kwenyu kwamaita wainya kuzozvibhloka vanhu iva kuti zvisafambe ndaanani.
Okay, mubvunzo kauyu. Kanzela vari kubvunza mibvunzo kuti nyaya idzi dzinotaurika here mukanzuro?
Maita basa nomubvunzo. Yes, kutaurwa zvinotaurwa but kutaura kwacho hakusi serious izvozvo ndambotaura. Zvaitaurwa but chinoita ndechekuti washandi vanopa kana iri furu kanzuro meeting iyi. Tipedze kuti zvose anopa kana vana injini vanotaura matambudziko ari kusangana nawo mara nemarevenue income mara nokutaura kwanonga vaita nomabusiness mine mabusiness people ari kumaina. Vachitaura nekusapinda kuri kuita mari dzote takambobvumirana. But isisu makanzira anezo mungu ambotaura nonyaya yekuti quality dzemakanzira anenge apinda. Dibhekiro hambo rikoshesi. Ndiwo chimwe chiri dambudziko rakakonzera kuti zvinhu zvisvikepo zviri ipapo. Saka kudibhetwa somubvunzo wabvunzwa kuti munozvidivi zvinodibhetwa zvakanyanya here? Haa ndinoona kuti makanzira haasi kukwanisa kudibhetwa zvakanyanya bawane vari wiki.
manzwa kubva kuvagari vekwaMutoko vakapinda musangano wakaitwa ne Voice of America yakabatana ne Media Center kwaMutoko Center zvondorapera nemusi wechitatu mumusangano waikokerwa nemukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi uchitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Tinotenda kune vagari vakakwanisa kunge vachipa pfungwa dzavo nemaonero avo muchirongwa ichi, toti mutarisire zvimwe zvirongwa zvakadai zvinenge zvichibva kuVoice of America Studio 7.
Direct from Washington, the Voice of America.
Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust rinoti kanzuro yeHarare haina kuratidzwa hanywa nekunzwawo pfungwa dzevagari isati yaparura chirongwa chekuchenesa guta. Izvi zvinotevera kuparurwa kwakaitwa nekanzuro chirongwa chekuchenesa guta nechishanu choga choga chekupedzisira mumwedzi woga woga. Mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti chirongwa chekuchenesa guta chirongwa chakanaka chose, asi zvaidawo kuti kanzuro inzwawo pfungwa dzevagari isati yaparura chirongwa ichi. Ngatinzwei hurukuro yataita navashumba pamusoro penyaya iyi.
Kanzuru yeguta reHarare, kunyanya meya waripo newakabvapo, wane shungu yekuda kunzi ndini ndaita chakati, zviya zvekuda kuti ndini ndaita new ground. Hazvishandi mukufambiswa kwebasa reruzhinji. Chakakosha kufamba newanhu kubva paunotanga kuwene vision yako woigowera mune wanhu usati waianaunza, ipapo uchawana rutsigiro rwakazara uye rusingadhautiki runogara ruripo.
Saka muri kureva here kuti imi sevagari hamuna kupirwawo nyaya iyi isati yashambadzwa?
Vagari wakawanda, pamwe vane wavo wavanenge wakaudza wachiti ndoo wavari kuda kuti ndoo wachange wachitsigirana, nekuti kazhinji mukuitwa kwezvinhu zvinoitwa netownhouse ngezvezvizhinji zvacho tinozviona zvakarerekera mukutsvaga inonzi publicity. Isu hatina kunge tambopiwa pfungwa idzodzo seHarare Residents Trust, saka pari zvino hatina mazwi ekuti iwo kanzuru urongwa hwavo hwakanyatsomira sei.
Saka chirongwa ichi kana chakachaparurwa saizvozvi muchashanda nawe here mumatunhu amugere?
Isusu tine makomiti ewagare munharaunda dzinogara weruzhinji. Tinokurudzira watungamiri wedu kuti kunzvimbo dzose ngawashande newose wanopa mabasa wehurumende, wekanzuru nemamwe masangano akazvimirira.
Vanga vari mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Thank you. uye zvinotombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Musangano weAsia Pacific Economic Cooperation kana kuti APEC wanga uchitirwa kupapua New Guinea wapera nasi pasina chibvumirano chine musoro chaitwa kanove kekutanga mukati memakore makumi matatu sangano iri raumbwa. Vakuru vakuru kumaudzanyemba kwakadziva kumadokero kweIndia vanoti vanhu vatatu vauraiva, vamwe vangangosvika 15 vakakuwadzwa mukurwiswa kwaitwa rimwe sangano rechitendero. Iye zvino tomboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai muri yeZimbabwe, ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega cheve chidiki chandinokupai kuno kuWashington DC. Ini ndinonzi Evans Zininga. Tinotaura nevechidiki svondo rega rega tichinzwa zvavari kuita muupenyu nezvinoitikawo muupenyu hwavo. Saka nhasi taita rombo rakanaka tichange tichikurukura namukoma Solomon Bobo Sibunu vanoshanda nesangano rinonzi Pestsetters Youth Network vari youth leader. Pari zvino mukoma Solomon vari kuno kuAmerica kwa vakashanya nezvebasa, tichanzwa kwavari kuti zvii zvavari kuita. Mukoma Solomon, ndinokuchingamidzai kuchirongwa chanhasi.
Ndinotenda Ivan, makadii vateereri.
Tiri kunzwa kuti muri kutenderera tenderera muchionekwa muAmerica. Muri kumboiteiko kuAmerica? Tozotsvaga kuti Solomon ndiani.
Ndakauya kuno kuEvans nechirongwa che International Sister Leadership Program. Chinova chirongwa chinotarisa vechidiki kana vari mune zvavari kuita muZimbabwe, chichisapotwa neState Department. Chinokuita kuti ufambe upinde muAmerica uone vari kuita zvakafanana nezvaungangodaro uri kuitawo, zvakafanana nesutanga chitarisa nyaya dzesarudzo tiri kuZimbabwe. Sekudaro America yanga ichienda kuatingati maelections pakati nepakati pematems avo yaangati mamidterm elections a 2018. So pachirongwa ichocho takauya kuno kuzodzidza, takauya kubva kusuwa 26 October tiri muno muAmerica tichitenderera munzvimbo dzakasiyana siyana, tichisangana nevanhu vakasiyana siyana vanova nezvekuita nenyaya dzemaelections kuno kuAmerica.
Soka ndimarashe kufamba kwakanaka ka. Saka iko zvino muri kupi?
Kutaura kwandiri kuita kuno kuti kuSeattle kwatinova tiri kusangana nevatungamiriri vemapolitical parties vanoita kuti sarudzo dzekuno dzikwanise kufamba zvakanaka, vatungamiriri vemaorganizations anozvimirira oga, vanoita zvekuti penyura sevo kudai. So ndo vamwe vamwe vatiri kusangana navo mukati mekutaratiri.
Makaonawo sei sarudzo dzekuno nedzekumusha mafambisirwo adzo dzinosiyana papi, dzinofanana papi?
Regedza nditi sarudzo unofanira kuva mukana sekumaonero atinozviita. Unofanira kuva mukana wekuti vagari vemunyika kana kuti vari kuita sarudzo idzodzo vakwanise kuburitsa zvavanonzwa zvinobva pasi pemwoyo wavo pachena. Saka nekuda kwaizvozvo ndinoona sarudzo dzekuno kuAmerica dzatiri kutarisa panguva inei dzinoratidza kuti vagari venyika ino vanosununguka kuenda kusarudzo, vane chivimbo nesarudzo dzavo. Dzinogona kuine matambudziko, hakuna sarudzo dzisina matambudziko. Ndofunga izvozvo zvekuti hatinozviona munyika dzese, asi ivo vane chivimbo chekuti kana vachinge vaenda kusarudzo zvinenge zvavanenge vasarudza kuti ndozvavada ndozvinobuda zviri saizvozvo.
Toda kuti tidzokere kumashure zvishoma kusangano renyu rePestsetters Youth Network. Kunenge kuchimboitwa nezveyuko?
Zvatiri kutarisa sevechidiki munguva inei ndezvekuti pane nyaya yekuti kuparticipata kwedu muprocess kana kuti kuve kwedu tichiita zvatinoita munyika pane zvinoitwa munyika, zvingava zveikonomi, zvingava zvepolitics, zvingava zvekuita kuti kuburikidza kwenzvimbo dzedu kuti dzibudirire, kana isusu pachezvedu kuti tiwane uviri chinoita kuti tirarame. Zvinezvozvo unoona kuti vechidiki vari kumashure.
Semutungamiriri wevechidiki kudai ari kushingaira mukubatsirana nevamwe vechidiki kuti vasimukire, mukana ndiwoyu mashoko amungapiwo vechidiki vari kunze uko ndeyekuti kudii muvasimbisewo muvatsigire?
Ndoda kuti nditi chakakosha kutanga kuziva kuti iwewe unecha unogona kuita. Ngative ne confidence matiri isusu kuti we can do something. Ngatibatane tuone zvatinoita. Tiregedze kushandiswa nevamwe vanhu vane zvavanenge vachitarisa kuti ivo ndivo vane zvavanoda kuita nesu.
Aiwa, ndinokutendai mukoma Solo nemashoko enyu akanaka.
Tinotenda mukoma Evans, maita basa.
Muri yeZimbabwe, tinokutendaiwo nekunge mange mwinesu muchirongwa chedu chanhasi. Matanga tichikurukura namukoma Solomon Bobo Sibunu. Matanzwa vachitaura kuti vakanga vachionawo nekudzidza kubva musarudzo dzanga dzichitwa kuno kuAmerica, chinova chinhu chinodadisa. Tovimba kuti vachanoitawo zvimwe chetezvo kana vachenge vadzokera kumusha. Kwanhasi togumira pano, tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai zvakare chimwe chirongwa chive chidiki. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Iye zvino toenda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa zvechitendero muhurukuro yaaita naPastor Rebecca Makai vekereke yePraise Covenant International Church iri kuMinnesota muno muAmerica.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu, unodipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nomufaro kune chimwe chechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tinoromba rakanaka tashanyirwa naPastor Rebecca Makai vePraise Covenant International Church vari muno muAmerica kuMinnesota. Pastor Makai, makadiniko?
Aiwa tiriwa tano vahwande, makadiniko imi?
Riri kudini kubasa rechitendero?
Aiwa tinaro, tiri kusimbiswa nenyasha.
Pamunenge muchiita basa renyu, pane zvapi kusangana nazvo here zvamunoona zviri kuafekta vatendi?
Ichokwadi vahwande, nekuda kwezviri kuitika munyika yedu, mwoyo yevazhinji iri kudzunguruka, mwoyo yavo. Isu tina makereke ana maZimbabweans akawanda. Saka nekuda kwechikonzero ichochi zvinokanganisa mwoyo yavanhu vanodzungaira nekutambudzika nemamiriro akaita zvinhu munyika yedu yeZimbabwe. Saka vanhu vari kudzungaira, asi isu tiri kumirira pakukurudzira vanhu kuti vasarase tariro, nekuti muna Mwari ndo munowanikwa tariro. Munguva dzekutambudzika kukuru nekuchema kukuru kuri muvanhu, tine tariro yedu iri panapa.
Munovakurudzira sei kuti vasaore mwoyo?
Ndofunga chinhu chinonyanya kuomera vanhu ndechekuti sesu tiri kuno kudhayasipora, tine vana vari kuno, tine madzimai nababa, asi kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka kumusha, ivo vanonyanya kuomerwa neupenyu, nekuti ndivo vanochengeta vabereki. Saka kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka, vanotambudzika, vanotadza kurara mudzimba, havarari mudzimba, vanorara mumabasa, havana nguva yekuonawo mhuri dzavo, vanongogara mumabasa, havachaoni vana, vana vakurerwa namatiivhi, vabereki havazive zviri kuitika mudzimba, michato yakuparara. Saka zvinoitika kumusha zvinonyanya kukanganisa zvikuru sei. Ndichitaura ndakamirira vatendi vatinavo muno muAmerica. Unoona kuti michato yaparara mudzimba, hamuchisina kugadzikana zvakanaka, vanhu vari kurwa, vanhu vari kuurayana. Kumusha kunenge kuchibvawo pressure yakanyanya. Saka tinokurudzira kunyanyisa kuti titi vazorore, ndochekutanga. Chechipiri, tinovadzorera mushoko raMwari rinoti vimba naJehovha Mwari wako, urege kuzendamira panjere dzako napasimba rako. Tichivabatsira zvakare kuti vanzwisise kuti munguva dzakadai hatina kumwe kwokuenda, asi sibako riri kuhwanda ndo muna Kristu.
Kusimba kwechitendero kwevanhu kwakanyatsosimba here kana kuti kuri kugeda geda pamusaka pezviri kunetsa?
Zvakati sanganini, inguva yekuti kurwadziwa, kana vanhu vakanyanya kurwadziwa zviya zviya pfungwa dzavo dzimwe dzenguva, vanoconcentrate, kuisa pfungwa dzavo pamatambudziko avari kuita avari kutarisana nawo uyezve sekureva kunoita shoko ramwari hatishamiswe nazvo
pane vhesi yamungadavo here kugovana nevateereri vedu nhasi
ndingada kuti ndigoverane navo zviro kwazvo shoko ramwari remuna Isaiah 41 pavhesi ya10 rinotaura haro nechirungu kuti usatya ndinyiwi saka hadzika ndiri mwari wako ndinokusimbisa uye ndinokubatsira uye ndinokubatsira nekukusimbisa neruoko rwangu rworudyi masoko iwaya ndoda kuti nditaure kuvatendi nekuvanhu vose vari munyika ino kuti zviro kwazvo nguva dzatiri kurarama unosvika panguva dzekuti unobatwa nekutya kukupererwa netariro zvinotunzira kutya kwakawanda kuvhunduka mukati memwoyo yedu kunyange nemukati memabereji ukanzwa zvikuitikawo apo nepapo vanhu vanopererwa netariro vobatwa nekutya vobatwa nekusaurirana vobata nekukakavadzana vanhu voda kutsvaga dzimwe nzira dzekuzvidzikamisa kuti vasava nekutya asi ndoda kuti shoko ramwari rinoramba richitidzorera kuti aiwa musatya ndinemi saka ndinokurudzira kuvatendi nevavo vose vasati vaziva kuti uyai kuna mwari iye uchakupa izororo unotikandirai mitoro yenyu nezvinorema kwandiri inini mwari ndichakupa izororo musatambudzika musagumirwa nekuti jehovha ndiye tariro yedu tarisei kwari
aiwa vateereri nemashoko iwayo anobva kuna Pastor Rebecca Makai veCraze Covenant International Church muno muAmerica kuMinnesota ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi tinotarisira kuti muchava nesu zvekare svondo rinouya tichikuunzirazve chimwe chirongwa chezvechitendero Pastor Makai tinotenda chaizvo
aiwa tinotenda
Kambo Jesu isimba rangu kubva kuchikwata Christ like choir tinotenda zvikuru hande nechirongwa chako Munhau dzemitambo chikwata chenhabvu chemawarriors chiri kutarisirwa kunyora nhoroondo yacho mumutambo wenhabvu nhasi manheru ano kana chakakwanisa kurova kana kuita mangange neliberia kuti chikwanise kupinda mumafinari emakundano eafrican cup of nations mawarriors ari kusangana neliberia munhandare yesamuel canyon joe monrovia zimbabwe iyo ine mapoints masere inongoda chete kuita mangange kuti ikwanise kuenda kucameroon gore rinouya kumafinal eafrica cup of nations asi mashoko atiri kutambira iye zvino anoratidza kuti zvikwata izvi zvichiri 0-0
Black and fine, so sweet and kind, glory divine, so African, my baby so African. Baby, I'm going to put a kabatana.
Zara gade.
I'm going to put a kabatana.
Zvangwa yedu yapera rakai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi mutungamiri weMDC vanelson chamisa vanoudza vatsigiri vebato ravo kuchinoi kuti vari kugadzirira kuratidzira mwedzi uno vachiti ivo vachagadzirirawo kutungamira kuratidzira uku sangano revagari vemuharare reharare residence trust rinoti kanzuro yeharare haina hanyani kunzwawo pfungwa dzevagari isati yaparura zvirongwa chikwata chemawarriors chotarisana nekupinda mafinal eafrica cup of nations kana chakabudirira pamutambo wacho neliberia uri kutambwa pari zvino Tabataswa kumaguma echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiya mina Kirk Dube.
Soko hizika tisenda